manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vati Zimbabwe neMozambique dzine hukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwemutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Zimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks Nesangano re International Fund for Animal Welfare vosainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica ekubatsira kuchengetedza mhuka muWange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMozambique vaPhilip Nyusi vati Zimbabwe neMozambique dzine hukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwevaive mutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. VaNyusi avari kushanya muZimbabwe vataura mashoko aya pachiitiko chekutara zviri pamutemo pachaiswa chiumbwa chavaMachel. Ichi chiumbwa chichaiswa panzvimbo yeMuseum of African Liberation iri muHarare. Chiumbwa chava Samora Machel chichadzikwa senzira yekuchengetedza nhoroondo yavo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa nemari inobva kuhurumende yeMozambique seimwe yenzira dzekudzikisa nekusimbisa ukama uri pakati penyika iyi neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe navaNyusi vazoonawo kusainiranwa kwezvibvumirano zviviri uye vaendawo vakanoona zviratidzwa zvemabhizimusi zvenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chakanaka kuti vavakidzani vadyidzane vanhu vakabatsirana kuhondo vadyidzane zvibvumirano zvekuita bhizinesi ngazvinyorwe asi tipote tiziva kuti isusu neMozambique tinoshanda mashandiro akasiyana. Chatinganyanya kukoshesa mukoma jongere chekuti tiwane magetsi kana magetsi kuno achineta nekuti kana magetsi edu achidhura achineta kuita kana tichikwanisa kuti tichitenga akachipa kuMozambique aiwa tibvumire takadaro takanaka uye zvekuti tiwane mukana wekuti tinotora zvedu zvinhu zvedu dzino mungarawa dzekubheira nekumaputu nokuti padyo kupinda kuDurban kana zvibvumirano zvichinyorwa zvakadaro aiwa zvakanaka.
Saka neimwe nzira muri kuti imi kushanya kwavaNyusi kwakakosha kunogona kuwanisa nyika magetsi nezvimwe zvamuri kutaura zviri kutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwezvitima.
Chipo ndechekuti kana vatungamiri venyika vachiuya kana nyika yakarongeka vanouya nevari vebhizinesi vacho asi ndatinyatsotsanangura kuvateereri kuti madyidzano eKabora Basa nezesa ndeebhizinesi kana vanomanaja Kabora Basa hydroelectric power station vachi tisauti kana tiipa Zimbabwe magetsi votibhadhara mari in cash in advance kana isu seZimbabwe tisina mari yacho hapana chibvumirano chingaitwa pakati pavanyusi navamunangagwa nekuti ndezvebhizinesi. Kana Mozambique Port Authority nana Zimtrade vakabatavari represented madelegation acho zvinofamba asi kana zviri zvepolitics zvekunyeverana chete aiwa hapana chinofamba kungotaura chete.
Kune vamwe vanoti zvibvumirano zvanyoreranwa nenyika nedzimwe nyika zvawandisa, asi chinozobuda chichibatika hapana. Munotiwo
apo tinenge tiri chokwadi nekuti kana ngatizive kuti zvibvumirano zvakawanda. Tine zvibvumirano zveAfrica Free Trade Area, kune COMESA, kune SADC, multi nemabilateral relations acho maginuzi akawanda. Chiripo ndechekuti parlamendi yedu haikwanisi kunge ichibvunza mibvunzo. President Mnangagwa vachidaidzwa kuparlamendi naminista wekutrade maivekaibvunza vachidaidzwa vachibvunzwa kuti koaudit nezvibvumirano zvamakaita kubva 2018 zvakamira sei, value proposition yacho chii nezvese hazvisi kuitwa. Saka hatingazive kuti chii chiri kubvumira nokuti urombo huramba huchingokwirira, chikafu chiromba chingodhura, mari yedu inoramba ichiudzikira, mutongi wenyika hwezekuerera hakuna. Saka tichingoonai kuti vagari vezimbabwe kuti zvibvumirano zvacho zvakamira sei. Asi zvandataura ndezvo zvekuti kana tisati taziva zviri muchibvumirano chacho, zvinonetsa kunge uri kupopata chinhu chausingazivi.
Kwouyawo kutarwa kwenzvimbo ichaiswa chiumbwa chevaive mutungamiri wemozambique vaSamora Machel, munoti nedanho iri?
Chokwadi ndechekuti isu zvanditaura mukomazinza kuti hapana chakaita kuti vanhu vakabatirana muhondo vange vachikudzana. Asi izvi zvese chombi izvi taneta nazvo, hazvina kana basa, hazvitibatiri, hazviunze mari. Takaparadza mari tichigadzira chitombi changu yaneyanda muna Samora Machel, imomo ndo maidi muna Samora Machel wake momo. Asi zvitombi hazvibatiri, handizvese takazvibvisa zvanarodzi nadhead link zvokuda zviripo. Zvokutarira madhiliberation museum zvinobatsira vanhu vehisitori, asi hazvitibatsire kutunzira chingwa kana kutipa mabasa. Kuparadza nguva nekupedza nguva yevanhu vezimbabwe.
Vanoongorora zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka yeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vasainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$50 million yekubatsira kuchengetedza mhuka kuHwange National Park kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimparks Vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo neIFO unotevera mushandira pamwe wavange vachiita nesangano iri kwemakore mashanu kuHwange National Park kwekare. Vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakuti ZimParks iwane zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanochengetedza mhuka zvakaita semotikari nezvimwe.
Kunotibatsira nekuti tinge tisina mari yekuti vanhu vakwanise kufamba vacharisa kuona kuti hakuna here varikuda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo. Tinenge tichikwanisa kuwanawo motikari dzekushandisa, tichiwana mafuta. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachipota vachiendawo kwatingatiwo kumarefresha kwe kwavanoenda vachinodziswa zvinyowani, kushandiswa kwemishina ichizvino zvino, madhroni nezvimwewo zvakawanda zvavatinenge tibatirana nawo kuita kuti mhuka dzedu tichengetedzeke.
Vati pasi pemushandira pamwe wavakaita nesangano iri vakakwanisa kuvaka imwe kamba inogara vanochengetedza mhuka kana kuti magame rangers kunzvimbo yemakona muHwange National Park mekare, pamwe nekuti vanogara pedyo nenzvimbo iyi vawane chouviri izvo zvaderedza zvakanyanya kuvhimwa kana kuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo.
Mukatarisa muHwange National Park taane makore angangoita iwo matatu pasina nzou imwe chete yakavhimwa zvisiri pamutemo. Izvi zvimwe zvezvinhu zviri kutibatsira kutichengetedze mhuka. Pano nepapo panoitawo matambudziko, asi makore mairi matatu apfuura hatina nzou yakaurayiwa zvisiri pamutemo nevanovhima zvisiri pamutemo.
Mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zvepasi rose pamwe nenyaya dzekupiwa kwerubatsiro muIFO vaJimmy Omandima vati zvichitevera chirongwa chavo chekutanga chemakore mashanu neZimParks vaona zvakakodzera kuenderera mberi nechirongwa ichi. Vamandima vatiwo chibvumirano chekushanda vese kwemakore akawanda kunobatsira mukusimudzirwa kwenzvimbo yeHwange National Park nenharaunda dzakapoteredza kwenguva yakareba.
Bvumirano yekushanda tese kwemakore akawanda kudai inoitira kuti tikwanise kusimbisa basa remarangers kuchengetedza mhuka, tigadzirise dzimba dzinogara vashanyi kuHwange National Park matourists, tisapote marangers neveresearch kuchengetedza uwanikwa hweZimbabwe, pamwe chete nekubatsira kugarisana kunoita vanhu vanogara munharaunda yeHwange nemhuka mucampfire area. Tinotarisirazve kuti nguva yakareba inotibvumira kuziva kuti nzou dzedu dzinofamba dzinofamba dzichienda kupi toona zvekuti madevelopments anoitwa mumacommunities ari around angaitwa sei tichizotarisa zvenzira dzeclimate change kuti mvura inoma muhange inokwane here kuti nzou nezvimwe zviwanikwa zvirimo zvirarame kusvika pakupedzisa
mutori wenhau anonyora zvekuchengetedzwa kwemhuka zvakare ari mupepeti webepanhau repadandemutande reconservezim vajohn caspim vaudza studio 7 kuti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru nekuti chichabatsira zimparks nezvikwanisiro sezvo yange ichitatarika kuchengetedza mhuka zvikuru sei kunzvimbo yakakura sehwange national park
izvi zvinobatsira kuedza kudzikisa nyaya dzekuurayiwa kwemhuka kunyanyanyanya kuhwange National Park takatarisana nenyaya dzenzou ndodzati wandei kuhwange National Park uye ndo yakati kurei nyika yese saka rubatsiro runoenda kuhwange National Park rwakakosha nekuti zvinobuda zvakanaka ikoko zvinoitawo kuti kumwe kwese nyika yese iitedzere zvimwe chete
hwange National Park ndiyo nzvimbo hombe yekuchengetera mhuka muzimbabwe uye ibandiko rekavango zambezi transfer conservation area kaza TFCA uye yakakosha pazvirongwa zveIPO zvekuchengetedza nzvimbo dzinochengeterwa nzou nedzimwe mhuka pasi pechirongwa chasainiranwa ichi pachaumbwa komiti nevanhu vatanhatu kubva kumasangano aya kuti itungamire zvirongwa uye chirongwa ichi chichabata zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvehwange National Park muna 2013 pakamuka mutauro pasi rese mushure mekunge nzou nedzimwe mhuka dzapa mushure mokuisirwa muchetura wecyanide zvichakadai chibvumirano ichi chinouya apo paine kugunun'una kukuru munyika mushure mekunge imwe kambani yezvicherwa yeshalom mining corporation yanyorera kuhurumende ichitsvaga mvumo yekuchera mafuta munzvimbo yemanapools national park iyo inove pasi penzvimbo dzakatarwa neunited nations sedzakakosha kana kuti world heritage site asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvezvicherwa vapolite kambamura vakaudza paramende nezuro kuti hurumende haizopa yakapa mvumo kuti nzvimbo iyi icherwe vakatiwo nzvimbo iri kudiwa neshalom iri kunze kwemanapools national park uyewo vemining affairs board vachatora danho rekuti voita sei mushure mokunzwa kubva kuvanhu mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti veruzhinji vape pfungwa dzavo kana zvichemo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa danho rokuti kambani yopiwa mvumo here kana kuti kwete ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyeuchidzana kukosha kwekuwanikwa kwenhomba yeHIV AIDS nyanzvi mune zveutano nevanorarama neutachiwana uhu vanoti zvakakosha kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo yekuti chirwere ichi chiwanirwe nhomba kuitira kudzivirira veruzhinji Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxwell Kapachao avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifaniri kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachao vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi antiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa.
Yakatikoshera zvakanyanya zvadzine mhaka mishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore anonguva uchinwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue saka vazhinji vedu tinozosvika pakurivara kana kusatozodopedza ratanwa kuti mishonga yacho
nyanzvi mune zveutano uye vakambova mukuru wesangano rezimbabwe national network of people living with HIV amai muchamukamuri vati kuwanda kwevana vari kubatwa neutachiona vari pakati pemakore gumi nematanhatu nemakumi maviri nemana 16 to 24 years mucherechedzo wekuti zvisinei nedzidziso nezveutachiona uhu vanhu vachiri kubatwa nahwo amai mukamuri vati mushonga ungapedza dambudziko iri inhomba
kuva nenhomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika
vatiwo senyika mishonga iri kunwiwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru
saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure unobva kunze izvi toga hatizvikwanisi saka zvakatonaka kuti tione kuisa misoro pamwe chete tichidzikisa pfungwa dzedu kugamuchira sainzi yatibatsira kutiwanirawo nhomba yakaita saiyo.
Mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru. VaMadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa, asi vachiti nakinokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo.
Hapasati panyatsowanikwa rine yatinoti efficaciousness uro rinoshanda zvinoita kuti ridzivirire HIV. Asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda, mainvestors ramba vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano, asi mutauriri webazi iri vaDonald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Muna nyamavhuvhu wa2021, kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore 15 yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubishi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umizha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCOVID-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari nekutaura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano, kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3 billion rekuti ribatsire kuwanisa zvikwanisiro zvinosanganisira chikafu zvekupa kuvanhu vemuSudan avo vakatarisana nehondo yakatanga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika ma25 million kana kuti 25 million vari kutarisana nedambudziko rekushaya zvikwanisiro nekuchengetedzeka kwakanaka munyika iyi mushure mehondo iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe nezvenyaya iyi.
Sezvo papaita vamwe vari kuda kugadzisa zvomuSudan vanosanganisira nyika yeSaudi Arabia neAmerica, idzo dziri kutaura namapoka maviri amauto omuSudan ari kurwisana pari zvino munyika iyo yeSaudi Arabia. Dare iri rinoda kuti ringe rinana sachigaro vaviri vanobatana vaite vana sachigaro vakasimba vano batanidzira United Nations, boka renyika dzose dzapasi rino, neAfrican Union, boka renyika dzomuAfrica. Saka dzabatana dzo dzinofanira kuita vanasachigaro panhu pamwe chete vedare iroro renyika yeSudan richiitwa imo muSaudi Arabia.
Dare iri rinenge richizoita mabasa api?
Dare iroro rinofanirwa kuti ritsigirwe nedzimwe nyika dzinoda kuona Sudan ichimuka, dzinoda kuona upenyu hwavanhu huchichengetedzwa muSudan. Kwozouya vamiririri vavanhu vanofanirwa kunge varipo, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvekodzero dzavanhu, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvematongerwo enyika, vanosanganisira makereke omuSudan, vanosanganisira vezvamabhuzimusi muSudan, zvichibatanidzazve voutongi hwavanhu hwomuSudan kwa madzishe kana masadunu kana harimu vamiririri vavanhu vese ivava vagara padare iri. Nyaya yeSudan inofanirwa kudzeiwa nokukasira kuitira kuti upenyu hwavanhu vomuSudan hugochengetedzwa pasaita kuparara nokutambudzika kwavanhu. Kana chisungo chabuda ipapa tinosanganisira kuti tave negwara reutongi hwavanhu hunobva mumapitsi okusarudza hurumende inenge ichisarudzwa musarudzo dzakasununguka navanhu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muJapan nhasi kumusangano wevatungamiri venyika nomwe dziri mugungano reG7 uyo uri kutarisirwa kutarisa nzira dzekupikisa tsika yenyika yeChina munyaya dzezveupfumi pamwe nekutsigira Ukraine mukurwisana kwayo nekupinda kwayo kwakaitwa munyika yayo neRussia. Nyaya yekusanyatsoferefeta nyaya dzeuori kunyanya zvakafushunurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvave kupa kuti vamwe vati dare reparamende imbwa isina meno. Nhepfenyuro iyi yakati vamwe vakuru muhurumende vari kushanda nevamwe vana muzvinabhizimusi kuita uori pakutengeswa kwemangoda pamwe chete negoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Pamutemo, dare iri rinofanira kugara richiongorora mashandiro ehurumende. Kochi chiri kupa kuti dare iri rinzi nevamwe riri kukundikana kuita zviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vapupuraito Garepi vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende uye nhengo yeCCC vachimirira mutare Central vaInnocent Gonese. Totanga nekunzwa kubva kuna vatogarepi.
Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparlamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa yo akaitwa zvikuru kubva richitanga na inzi parlamenti kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parlamenti iri kushanda zvakanaka. Makomitees edu ari kuita basa rawo zvakanaka, zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tiri kuita basa zvakanaka. Asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomiti edu asakwanisa kuita basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu. Saka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotikidzirwa voona vava kubudidza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka zvisina kunyadzira. Masimba tinawo kutarisa bumbiro yeiri yenyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende uye mastanding orders zvakare ane tama simba iwayo atane dzinguva vamwana zvekuti hamidzoni vavuchi kicheza kuchikana
vatogare pi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambise zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita hori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemoney laundering vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya
indoti kana paine panokonekwa kuferekefetwa zvakakwana kana kubvunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu zvoi zvichitova kuti isu separamende tee tatongotadza basa redu kuti tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzi muhouse speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwawo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwa zvakaonekwa neAl Jazeera ngavaende vanoferefeta tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa haungauyi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rwezimbabwe uine muchuchu uchingotya nezvinenge zvisipo kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani ingava yehurumende kungava papi panenge paitika chunhu kune vamwewo vane vasingadi kuti zvibude iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu ava vakuendawo pavasingafaniri kuita asi kana uchizva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo munhu haafani kana kutombotya unotongoita isu separamende tine kodzero spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu kana vamwe vanonotarisa zvaane politics mukati zvabuda mumandeti yedu semaparliamentarians ndopatoti aiwaka tabuda mugwara rezvata tifanira kuita kunoongorora hakurambidzwi munhu kana tichingozviita tichivavarira kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders zvinorehwa nebumbiro romutemo handifungi panonga pogana nazvo zvichingoitwa zvakanaka
vagonese hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende zvimhingampinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo
kuti munyika medu ka pane zvinozoita kutsikirizwa kwamakomiti eparamende zvinoyoka pakabuda nyaya yamaleptop aya inzaitengwa nama9000 pane makomiti yapanoza tingachongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei akazotikirirwa kukanzaiwa ngazvitirwe zvitike nezvake zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman wekomiti yeagriculture vawazikajena pavainzi vaferefetwe zvakare hapana zvimwe zvakazonatobuda zvakajeka tochienda kunyaya yeAl Jazeera nezvino pakabvunzwa mubvunzo pane kamba yanga ichitenderera yanga ichinzi yakabva kuna spika pawakabvunzwa mubvunzo nezuro nyaya icho yakambodhambwa-dhambwa tisingatozivivaida kuti kudii kana majeriti spika ini handitizviziya nekuti munhu azopuwana spika zvakare haunonazobuda pachena kuti gagagaga vangotaura kushandisa mudaily news munhu wese haungagoni kuerenga mapepa nhau musiweyo
vatogare pipindurai tinzwa
pane zvimwe zvinofanira kutitariswa blessing kuti tichiinda kuparamende uko maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvenonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana saka paanenge akonewa kana kuti akashaya ruzivo wobva ati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth
vagonesi
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzenguva futi dzaanonyimwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi parliament haisi kufita mashandisa azofaerezikanzi parliament haisi kufita makomiti asati asiti
manzwa kubva kunhengo yeCCC varumiriri vemutare central vainocent gonese pamwe chete nevanokokera nhengo dzezano pf muparamende vapopuraitogarepi pauri kuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 pm manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekupinda kwemadzimai mune zvematongerwo enyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 ini ndini Jonga kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri ndikusiyai miina Standikile Mhlanga.